kushika makore gumi nemakore makore masere MDC yakabata maguta nemataundi yakabata maguta nemataundi hapana chakabuda asi kuparara kwemaguta kuparara kwemataundi.